Vamunangagwa vakavhura paramende vachivimbisa kuti hurumende yavo yainge yakasiyana neyevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe asi makurukota vamunangagwa mazhinji akatadza kuenda kuparamende musi wayatanga basa izvo zvakatsamwisa vakawanda vamwe vasina kufarawo nazvo mumiriri wenoton munational assembly vatemba muliswa avo vakati urongwa hwavamunangagwa haugoni kubudirira nemaitiro emakurukota avo
report is based on the ministers implementing and if they're not here who will implement very sad
makurukota ehurumende ndiwo anofanira kuona kuti zvese zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvaitwa zvino kana asipo ndiani anozviita zvakashata chose zviri kuitika izvi
mutauri wedare iri advocate jacob mudenda havanawo kufara nemaitiro emakurukota uye vakavimbisa kutaura nemakurukota aya pamwe nekuzivisa mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi
just to nip it in the bud I'll raise the issue tomorrow when we meet the honorable minister
kuti zvisaramba zviitika ndichataura nemakurukota ndovatsanangurira zvirango zvaanokwanisa kupiwa kana atadza kuteedza mutemo wenyika neparamende unovasungira kuti varemekedze pamwe chete nekuuya kudare rino
nguva dzese panotanga paramende basa mosheni yekutanga munational assembly nesenate ndeyekutenda mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende asi gore rino nhengo dzemdc inotungamirirwa navanelson chamisa dzakati hadzisi kuzotaura pamusoro pemosheni iyi sezvo bato radzo risingatore vamunangagwa semutungamiri wenyika ari pamutemo mdc inoti sarudzo dza2018 dzakabirwa zvemhando yepamusoro ukuwo zanupf ichiti yakakunda zvine mutsindo izvo zvakatambirwa nedare reconstitutional court asi mukuru wesangano rezimbabwe democracy institute dr pesai ruanya vanoti kuita kwakadai hakuna zvakunobatsira
plus hazvina zvezvinongochinja kuti kwokungoita fight chete nokungotaridza political power chinhu chokuti vamunangagwa ndipurezidendi wezimbabwe hatizvo kutaurirana nhema pano vamunangagwa kuti ndipurezidendi wezimbabwe andesi kana vakafa kana kuti vakarwara kana kuti vakabviswa nezano vamunangagwa vati ipapo kusvika 2023 asvika that is the honest truth iripo and that is the legal position iripo unless something happens to the president havabviswi ipapo whether vanhu vemdc muparamendi varega kudhibheta speech yamunangagwa kati vaidhibheta
mukuru wesangano rinomirira vatori venhau dzemuparamende rezimbabwe parliamentary journalist forum venaranda langa anotiwo muparamende muri kugara muine mhirizhonga langa anoti nyaya yekuti nhengo dzemdc dziri kuramba kuremekedza vamunangagwa ndiyo yakazoita kuti dziburiswe mudare nechisimba musi waturwa budget ra2019
saka pabhajeti apa ndipo pakazoshata nokutoti paakapinda havana kusimuka vakazopedzisira vatumirwa mapurisa naspeaker of parliament jacob mudenda kuti avadzinge muhausi saka madzingiro acho akaita mhirizhonga zvekutoti vamps emdc alliance echidzimai vamwe vakasimudzwa zvekutoti vakazopedzisira vakurwara vamwe vacho vakasimudzwa nenzira inonyadzisa zvekutoti chero nezvipfekwa zvavo zvemukati zvaitoonekwa
anoti kunze kwemhirizhonga yakaitika mudare mumakomiti eparamende mune nyaya hombe dzakaitika uye anoona sekuti nyaya yekuongororwa kwemashandiro ekambani yemarasha yehwange colliary nekomiti inoona nezvemugodhi kwakaburitsa uori hunotyisa huri kuitika mukambani iyi langa anoti chakanyanya kukatyamadza maitiro enhengo dzebato rezanupf idzo dzakaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane zvikamu zvakati kuti mukambani iyi vanick van hoog straten vasapeumbowo pamusoro pekambani iyi
mamps vachiramba kuti ataure kupariamendi zvakanyadzisa chaizvo nyaya yehwange colliary yakanetsa nokutoti inyaya yecorruption yakatodonhesa hwange colliary yakatoita kuti hwange colliary isamire zvakanaka kusvikira nazvino
zvakabudawo pachena muongoro yakaitwa kuti pane vamwe vakaita samuzvina bhizimisi shepherd tundia vekukwekwe vakashandisa zita remutungamiri wenyika kuvhiringidza zvinhu mukambani yehwange paramende haina kufara nekushayikwa kwemafuta emotokari munyika uye komiti inoona nezvemhando dzemoto yakashedza makambani anotengesa mafuta reserve bank of zimbabwe pamwe navese vane chekuita nenyaya iyi kuti vazotsanangure kuti dambudziko iri ringapera sei. Gavana weRBZ Dr. John Manguja vakauza paramende kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika yese, asi zviri kuitika zvinoratidza kuti mafuta aya haasi kukwana sezvo mitsetse yemotokari mumagaraji iri kuramba ichireba. Nhengo dzeparamende dzisati dzaenda kuzorore kisimusi dzakapasisa bhajeti ra2019 mushure mekumanikidza gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti vawedzere bhajeti radzo kuti dzikwanise kutengerwa motokari dzemhando yepamusoro dzerudzi rweToyota Land Cruiser. Apo gore ra2018 riri kusvika kumagumo, vakawanda vanoti vanoda kuona nhengo dzeparamende dzichiita basa rinosimudzira upenyu hweveruzhinji, kwete kuswera dzichiita kunge ndumurwa dziri kurwira zviwitsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.